manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimbaradza mitemo yeCOVID-19 munguva yezororo reEaster. Vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende munguva yezororo reEaster. Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hurumende ichasimbaradza mitemo yayo inobata chirwere cheCOVID-19 munguva yezororo reEaster. Vamunangagwa vakati vadzidzi vanogara muzvikoro zvavanodzidza vachange vari pazvikoro zvavo munguva yeEaster yose. Vakatiwo mabhawa ose achange akavharwa uye vanhu vanopinda munyika vachange vachisungirwa kunge vaine humbo hwekuti havana COVID-19 vanenge vasina voiswa muquarantine yemazuva 10. Vedzisvondo vachange vari zvikamu 50 kubva muzana pavanenge vachinamata. Vamunangagwa vakakurudzirawo veruzhinji kuti vagare mudzimba dzavo munguva yeEaster senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vari kuita maonero akasiyana-siyana padanho rakatorwa nehurumende rekurambidza veruzhinji kufamba nzendo vachishanyira hama neshamwari pazororo reEaster rinotanga musi wechishanu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Mugari wemumusha wekwamucheke vaNixon kwirirai vati danho ratorwa nehurumende iri rinodzvanyirira vanhu vanofanira kunge vachishanyira hama dzavo panguva yezororo.
Inini zvinhu izvi zvaitwa izvi ndoona sekuti zvinokakudzvanyirira vanhu. Vanhu vaifanira kuti vafambe-fambewo vachiinda kumisha vachinoitawo manyaradzo vachinoitavo vachiinda kudzichechi nokuti muri kuona kuti ike zvino inguva yeEaster. Vanhu vanofanira kunge vachinamata Mwari wavo nokuti musiki ndiye unopa upenyu. Saka ndaiona sekuti dei hurumende yatirerutsei nevanhu vatifambe-fambei asi kuti vanhu vafambe vakangwarira vasazonyanya kuunganisa kuzoitira kuti COVID inozopararira asi vangoitawo vakangwarira.
Mumwe mugari vaFrancis Mapingure vatiwo hurumende yaisafanira kurambidza vanoda kushanya vari mukati menyika asi kurambidza vanobva kunze kwenyika vachishandisa mabhodha.
Isu chimiro chaitwa ichi nesarudzo yaitwa nehurumende yedu hatina kuifarira nokuti paEaster ndopata tichitarisirawo kuti vanhu vachibva kumabasa nekwakasiyana-siyana vanosvika voungana vogadzirisawo zvemusha hama dzichisangana zvinoda kugadziriswa zvichisangana zvichigadzirisika manje apa kana vatodaiwo zvodhora kuti hatichatosangani ivo dai vavhara bhodha nezvimwe izvi asi tiri kuona kuti maindustry travel ari kungobvumidzwa saka hazvibetseri plus manhamba ekorona yedu achiri akangonaka hapana chatichakwira vangadai vangomonita bhodha ravo iri nezvimwewo asi vaimbotrega tichifamba tichiendawo kumisha dzedu.
Asi mumwe mugari wekuVictoria Range vada kuzikama nekunzi amai Sherene vati hurumende yatora danho rakanaka nekuti denda iri rinowedzera pazororo apo vanhu vanodambura nhembe nekufara vakaungana.
Semugari wemasvingo ndinoona kuti zvaitwa nehurumende zvakanaka zvokurambidza vanhu kufamba chero vana kuti vasabva kumaboarding schools vachiya kumba because if we think back like in December ndopakazoita disaster yekuti takazova nepeak yediscovid muno munyika nei mhaka yekuti vanhu vakanga mabhodha anga avhurwa vanhu vabvumidzwa kutravela so people were mingling all over and my crowds angaka wandisa saka ndo zvakazvira kuti pave even death rate yedu ikwire my infections akwire zvinhu zvedu zvisafamba zvakanaka saka kutorambidza vanhu kwakanaka because tingaramba tidzokera pachinhu chimwe chete tikapinda third wave. This is a very noble idea yaitwa nevakuru venyika.
Izvi zvatsigirwawo navaThomas Makenje vanoti vanhu vakaungana vachiita zviitiko zvemhuri dzavo pamwe nekushumira vachipembera zororo iri zvinogona kutounza wevhi yechitatu yedenda recovid-19 vanhu vakawanda vakarwara apo uwandu hwange hwava kuderera munyika. Mutauriri wekomiti yecovid-19 mumasvingo vaRogers Irimai vakurudzira vanhu kuti vakoshese mitemo inobata denda recovid-19.
Imwe nyaya ndeyekuti tine vamwe vanoda kufamba nzendo dzakareba kuenda kumamisha. Nguva inoi tokurudzira kuti vanhu vanga vasafambe ngatirijusei mamovements tigare panzvimbo imwe chete. Kana mukatoona hurumende izvozvi yakatoti vana vezvikoro ngavatogara vari muzvikoro vari mabodhingi vasaende kumamisha. Inyaya iyoyo yekuti denda iri tikwanise kuridziirira kupararira kwaro. Imwe nyaya ndezvakare ndeyevanhu vanomwa doro. Havasi kukurudzirwa ba kuti vange vachiungana vachimwa doro vari mabhawa kana mumanight club. Hapana mabhawa nemanight club ari kubvumidzwa kuopareta. Vari kumwa doro vanomwa vari kudzimba dzavo.
Zvichakadaro munhu mumwe chete akafa nedenda recovid-19 nezuro uye vanhu makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi mashanu nevasere 36,858. Vakapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu ane makumi matanhatu nevatanhatu 34,636. Uye vashaya nechirwere ichi vave chiuru mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 1,521. Vanhu vabayiwa nhumba kekutanga vave zviuru makumi manomwe nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana 72,944. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakazeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, chirwere cheCovid-19 nezvimwe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vane ruzivo nezvaitika pamusangano uyu vanoti vaMnangagwa navaMasisi vazeya nyaya dzine chekuita nekusagadzikana kuri muMozambique kuri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero, sezvo vaMasisi vari vasachigari wekomiti inoona nezvekuchengetedzeka musangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC yeOrgan on Politics, Defence and Security. Vaviri ava vanonzowo vataura nyaya yekurwisana nechirwere cheCovid-19 kuri kuitwa nenyika mbiri idzi zvichitevera kufa kuri kuita vanhu vakawanda nechirwere ichi pasi rose pamwe nekusimbaradza nyaya dzekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Zvinonziwo vaMasisi vakumbirawo vaMnangagwa kuti Zimbabwe itsigire Botswana pamunhu ari kudiwa neBotswana kuti vatsive munyori mukuru weSADC amai Stego Manatex avo vave kusiya basa zvitevera kupera kuri kuita temu yavo munanyamavhuvhu wegore rino. Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys Hlatshwayo vati havaone chakaipa pachikumbiro chavaMasisi sezvo Botswana iri nhengo yeSADC uye dzimwe nyika dziri mubatanidzwa uyu dziri kuunzawo mazita evanhu vadziri kuda kuti vatore chigaro pamusangano weSADC uchaitwa muna Nyamavhuvhu.
Term of office yamaiste Gomena Tex vanouya varivo executive secretary weSouthern African Development Community SADC iri kupera mugore rino ra2021 muna August. Ndosaka muri kuona kadze Southern African Development Community dziri kuziya nyaya yekuti vangatore chinzvimbo chamaiste Gomena Tex ndiyani muSADC.
Musangano waitwa navaMasisi navaMnangagwa nhasi unoteverawo musangano waitwa navaMasisi nemutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu nhasi mangwanani muguta guru reZambia reLusaka. Zvichakadai dare remakurukota ehurumende nezuro rakabuda nechisungo chekuti vana vechikoro vanodzidza vachigara muzvikoro vasabve muzvikoro pazoro reEaster senzira yekuedza kuderedza mikana yekupararira kwechirwere cheCovid-19. Asi mumwe mubereka nemwana anodzidza paPeter House kumarondera uyo aramba kudomwa nezita ati hurumende inofanira kuudza veruzhinji zvainenge ichironga paine nguva vachiti vamukira kuchikoro vachida kunotora mwana wavo vakarambidzwa.
Hurumende inofanira kutaura zvainenge ichironga paine nguva nekuti zvinoda famba kubva kuHarare kuya kuno kumarondera ndakuudzwa kunzi vana havasi kutorwa.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza vatori venhau nezuro Manheru mushure memusangano wedare remakurukota uyu kuti hurumende yashandisa mari inodarika mamiriyoni gume emadhora ekuAmerica $10 million kutenga nhomba dzinodzivirira kuti vanhu vasabatwe nechirwere checovid-19.
The vaccines we received today of 1,056,000. 10,560,000 was used to purchase those. Last year, consignment 144,000 that was bought again by the Zimbabwean government. You can multiply by 10 and come up with a clever answer. So far, it's over $10 million plus 144,000 to come to about almost 10,700,000 something. But definitely, if we have bought 1.2 million,
zvichakadai gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti dare remakurukota rakabvumiranawo zvakare kuti kubayiwa kwenhomba kusimbaradzwe kunzvimbo dzinopinda nekubuda nevanhu munyika dzakaita seBidebridge, Plumtree, Churundu, Kariba, Nyamapanda pamwe neForbes Border Post pamwe nemadhorobha matatu anoti Harare, Bulawayo neMutare. Pari zvino Zimbabwe iri kushandisa nhomba nhatu dzinoti Sinopharm, Sinovac dzakabva kuChina pamwe neEcovaccine yakabva kuIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raimbozikanwa nekuti Apex Council. Izvi zvinotevera yambiro yevashandi ava yekuti vainge voronga kuratidzira sezvo hurumende isiri kuratidza kuzvipira kuvawedzera mari. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vanoti vakazvipira kutaurirana nevashandi vachivawedzera mari. Musangano uyu uri kuitwa pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council. Nhaurirano dzakamboitwa mavhiki maviri adarika, asi hapana chakabuda nekutadza kuwirirana panyaya yekuti vashandi vobatirwa here mari pahomwe yakaumbwa nehurumende yeGovernment Employees Mutual Savings kana kuti GEMS yavanozokwanisa kupota vachikwereta, uyewo hapana kuwiriranwa panyaya yemari yekubatsirikana kana kuti cost of living adjustment. Hurumende inonzi yaida kuwedzera vashandi mari inosvika zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvakarambwa nevashandi avo vari kuti hurumende yakawedzera vari muchiuto nevamwe nemari inodarika zana nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 150%. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Mavhima.
VaZulu wongu hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi mari vehurumende, asi tinoda kuti vagare pasi seNJNC votaurirana, government team ichiisa zviri kubva kugovernment, masuggestions ari kubva kugovernment maererano nekuwedzerwa kwemari dzavashandi, voita hurukuro idzodzo.
Mune tarisiro here kuti pane chinobuda muzvinafundo nekuti inaurirano dzaane nguva yakawanda dzichiitwa uye dzakamboitwa zvakare mavhiki maviri apfuura asi hapana chakabuda?
Ndinovimba kuti pavachagara pasi vachitaurirana vachabvumirana zvinozoita kuti vashandi vasara mumabasa nyika yedu yoenderera mberi. Saka hurumende yakazvipira uye tiri kuti ngavagare pasi as early as this week kuitira kuti vataurirane vanzwe zviri kubva kuhurumende. Ndinovimba kuti kana vakanzwa zviri kubva kuhurumende vachabvumirana nevashandi.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu avo vatenda kuti vari kupinda munaurirano mangwana.
Nhaurirano dzedu hadzina kure kwadzakanga dzaenda kubva paya patakapedzisira kuita musangano nehurumende ichiti paiyo zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Zvatakanga tarambawo tichiti hazvikwanisi kupedza dambudziko redu retigare naro muno munyika.
Pa muri kuti hapana chaitwa pamakambo yedza here kuti munge muchitaura nehurumende yacho?
Takaramba tongosunda nekunyora matsamba nekufona tichitora mumwe musangano. Saka zvetinoziva kuti vanomirira hurumende muhurukuro vanga vadzokera kumbonobvunza vakuru vavo kuti vozvifambisa sei. Ivo vazotipindura tichange tine musangano woi pazuva ramangwana nenguva dzegumi dzemangwanani toona kuti hurumende yawedzeravo here paya patakanga taramba patakanga taizivisa kuti muhoro iyi haitengi uye haikwanisi kupedza matambudziko edu atakasangana nawo maererano neupfumi hwenyika inei.
Sevashandi, mungade mari yamungafunga kuti ingakukwanirei nemamiriro akaita zvino?
Nyaya yemuhoro yatinoda iko zvino inenge yakuda kutoramba ichingotinetsa nekuti tikatarisa vashandi vehurumende vaakutambira mihoro yakasiyana zvokuti unotadza kuziva kuti tiri kushandira mushandirwi mumwe chete here kana kuti kwete. Tiri kutarisa zvipi kuti ava vawane yakawandisisa kudarika yevamwe? Saka chatana takangonyanya kunangana nacho ndechekuti muhoro yedu dei yadzokera payakanga iri mugore ra2018.
Maitambira mari apa?
Apo takanga tichiwana mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuAmerica. Iko zvino tikatarisa mari iri kutambirwa nevashandi vehurumende inongoramba ichingotambira pamazana maviri ipapo, kureva kuti chidimbu chiri kure kwazvo kuti chisvike pamari yatakanga tichiwana mugore ra2018, iyo mari yatakanga tichikwanisa kutenga nayo, yatakanga tichikwanisa kuita nayo zvakawanda tisinganyunyuti.
Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mashangu vachitaura vari parunare muHarare. America inoti zvino hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe munyaya dzekodzero dzevanhu sezvo mapazi ehurumende anofanira kunge achichengetedza kodzero dzevanhu ari kugundikana kuita basa iri, mamwe acho achionekwa ari pamberi mukutyora kodzero pamwe nekumbunyikidza zvizvarwa zvenyika. Izvi zviri mugwaro yeongororo yakaitwa nebazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika iro rinonzi Zimbabwe 2020 Human Rights Report. Gwaro iri rinoti pane nyaya dzakawanda dzakaburitswa dzine chekuita nekumbunyikidzwa kwenhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance, kusanganisirawo kuurayiwa kwakanzura webato iri vaLavender Chiwaya nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Gwaro iri rinobatawo zvakaitika pamiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri, avo vanoti vakapambwa kubva mumaoko emapurisa. Kunyange hazvo vatatu ava vakamhanyara kumapurisa, gwaro iri rinoti hapana kuferefetwa kwakaitwa mhosva dzakaparwa uye mapurisa akatosunga vatatu ava. Gwaro iri rinonyunyutawo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumajere umo muri kutyorwa kodzero dzevanhu vanenge vari muusungwa. Gwaro iri rinoburitsawo matambudziko anosangana nevashandi vehurumende mukuzadziswa kwekodzero dzavo. Studio 7 ainokwanisa kunzwa divi rehurumende pataenda pamhepo. Asi sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vosango vanoti hapana kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitwa nehurumende, asi kuti zvose zvakaitwa nehurumende kwaiva kutevera bumbiro remitemo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nekusada pati iri kurula muZimbabwe inonzi ZANU PF havaidi pati iyoyo. Tinozviona isusu kubva even panguva yechimurenga kana even kusouth africa kuapartheid, America yanga isingasapoti native people in South Africa. Saka tinoziva kuti America ndo magariro ayo, haifariri vanhu vatema. Muri kuzviona kana ikoko nyaya George Floyd iya, tiri kuona isu kuti zviri pachena kuti munhu mutema wakaurawa, asi varungu vane system yokuramba vachida kuti kwai ndiyangane problem. Ndozvatiri kuitawo seZANU PF, tiri kunzi ndiune problem but aiwa, asi zvapira pachena kuti America inyika isingafariri nyika dzavanhu vatema.
Zvii zvingaitwa nehurumende yeZANU PF kugadzisa ukama hwayo neAmerica?
ZANU PF vajonga yagara kubva musoro kutanga, haisi yakaenda kuAmerica ikanonetsana neAmerica. ZANU PF haisati yango vabva vakabva vamugabe, ndingati vabva vakabva vamugabe, ivhe ramugabe pavanga ari hapana chavaka super power. Yaka pingira nyaya kuti isu palandesa house takanzi takataurirana kuti tichazo piwa mari yekukombanzetsa zvakaitwa ne Britain ne Europe kuvakuru vedu nenyika yedu kutorera kwakaita nyika yedu then ukama kwedu ka uchakona kuramba kuhindira bende kuchakabvukirana tikanyorerana pasi America ndobva yatenga nyaya iyi America yatenga nyaya iyi ndo nyaya yakazoita kuti varungu vabviswe kumafarms vamugabe vakati akana zvakadaro isi akutorashi vhuredu taakupa vakarehwira vakuuya kuzotora furavo saka naizvozvo ndikuona kuti America yagara yanga isina fariri Zanu-PF government Zanu-PF party even before liberation saka yakangozowita ichisapota kazeni yayo Britain ndokuti isira masanction atisingamboone kuti masanction anga ari a tinozizati pakamboitawo zvimwe zvakaitika zvishokoro zvakaitika panyaya dzemahuman rights asi iko zvino tiri kuona na comrade Gidin nangagwa president wezimbabwe havana chavati vaita chingaitisa kuti America irambe yakasunga saka tinotenda isizvo kuti America kusasunungura kwayo hakunei ne uri kutonga kunei nezanupf inenge chiri daspa
avo vanga varisa chigaro vezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vusango vari parunare kucanada najonga kandemiri westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dambudziko rechirwere checovid-19 rasiya mavanga aro munyika dzemuAfrica, zvikuru maguta akaita seJohannesburg, Lagos neNairobi. Asi vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vemuAfrica vanhu vanogara kumaruwa uko kusina mitemo yakanyanya inobata COVID-19. Mutongi wedare redzimhosva ari kunzwa nyaya iri kupomerwa Derek Chauvin, mupurisa akasiya basa mushure mekufa kwaGeorge Floyd gore rapera, akayambira chimwe chapupu kuti chisazvidze dare zvichitevera mapinduriro achaita gweta riri kumiririra Floyd. Zimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nevashanyi vachada kupinda munyika munguva yezororo reEaster vanonzi vanofanira kuve nemagwaro anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere checovid-19 pachishandiswa mushina wePCR mukati memaawa makumi mana nemasere. Kunyange hazvo izvi zvagara zviri zvinotarisirwa kunge zvichiitika nguva dzose panopinda munhu munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimbisa mutemo uyu kuburikidza nemashoko avo avapanhasi. Vanenge vasina magwaro anoratidza kuti havana utachiwana wecovid-19 vanonzi vanozoiswa kumahotera akatarwa kuchengetera vanhu vakadai kwavanozogara kwemazuva 10 vachibhadhara vega mari dzekugara. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanyeweyenutsa mitemo inorambidza kufamba-famba kwevanhu pamwe nekuungana munguva ino yezororo reEaster. Kunyange hazvo vanhu vari kukurudzirwa kuti vatevere mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization muSouth Africa vaAzaria Dube Nduna.
Ndinoona ari mashoko akanaka zvikuru chaizvo. Anochengetedza nyika yedu veutano hwavanhu. Vezvo kuti padopera kana iyo Easter yacho vanhu vasare zvakanaka. Pane zvakaita paChristmas. Asi ngatitarise kuti nokuda kwomamiro akaita ufumi hwedu hwenyika vanhu vazhinji vari kunze kwenyika ndopa vanochengetedza nyika yedu kana paforeign currency kana mhuri dzavo ndomabreadwinner. Vanhu ava kuti vakwanisa kuwana mapepa awo anodiwa ave within 48 hours zvinogona kutinetsei nezvekuti vaive vanopindwa muquarantine for 10 days ndizvo. Asi ngatitarise kuti vanhu ava vanenge vauya nguva shoma ndi vakwanisa kudzokera kuti kuno kumabasa. Chigwere ichi chiri kuchinda zvacho kuti kumberi. Asi ndinovasi kuti izvo zvakanaka kuti chini vanyatso vagamuchirawo zvakanaka vachiva kuti vangabatsira navo sei kuti vakwanisa kuti vasvike pavanoenda vagodzoka kuti vakwanisa kushandira chini mhuri dzavo. Uyezve ngatirasire kuti chini pakaiswa mutemo wakadai vanhu vachatanga kufunga nzira dzokuti vopinda seMuzimbabwe vachaka kuda kupinda nomumvura kana nomusango zvinova zvinhu zvinodini zvinogona kupedzisira zvaita kuti varasirwe noupenyu zvowanikwa zvavo zvavanga vanazvo ende vanopedzisira mhuri dzavo dziri kuZimbabwe. Saka pane zvakawanda dzimwe nguru zvinokwanisa kudini kuafekta vanhu kana kutambudza vanhu kuda kuannouncement iyi.
Kwaimo muSouth Africa tanzwa kuti varaMaposa vanyevenutsawo mitemo. Mitemo yacho yakamirawo sei yekufamba famba panguva ino yeEast?
Ndinoti ini varaMaposa vagona nekuti chigwere ichi chinobva neshoko raMwari zvikuru. Vazarira kuti vanhu ngavainde vanoona matamwari avo kwasekadenga nenyika. Chinova chinhu chikuru chandinovalimbidza nacho kuti vagona zvikuru pane kuti devanga vaomesa kuti vandevanga vagara nokuti unoziva zvose ndiMwari. Saka katinge ndakatarisa mashoko avo avo vatendera kuti vanhu ngavakwanise kuti vanovanana nei nemhuri dzavo vachigadza zinya dzavo dzemhuri dzavo vakwanise kuona nama dzavo dzavangafanira kuona nadzo kwenguva yakareba kuti vanhu vanokwanisa kuona nguva shomanene. Nguva yake zhinji munhu anenge ari pabasa achishanda. Saka panoitika mazero ndokuti vanhu vakwanise kuti vasangane vachikwanisa kubetserana zvikuru paupenyu hwavo. Saka ndoti mashoko avaRaMaposa akanaka zvekuti arerusa vanhu zvekuti vakwanise kufambawo zvakanaka vaendewo kumakereke asi ngavachengetedza dzimwe nguri nhamba yavapo kuti 250 vari mumachechi vanoitiravo panze kuda mumasango vati 500. Mashoko akanaka zvikuru ndomayemura zvikuru.
Imiwo zvii zvamuri kuita pazoro reirori reEaster?
Isu sesangano reZimbabwe Women Rights Organization tinokurudzira zvikuru kuti vana veZimbabwe vandadzokera kunyika yavo, please zama kuti mufambe nenzira dzakanaka, tevedzai mutemo, mufambe nepabhodha zvakanaka. Mukapinda nomusango kana mumvura munogona kurasikwa neupenyu hwenyu kana kurasikwa nezvinhu zvamanga makatakura kuti munobetsera mhuri dzenyu. Saka idzaini pamunogona apo posi kuti mutsvake tsamba idzi dzinodiwa. Umwe noumwe manikidza kuti abate tsamba iyo chai chaiyo kuti asazononzeka mberi nokuti anofanira ande kuZimbabwe kwadzoka kuno kubata zvezvikuru.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Human Rights Organization muSouth Africa vaAzaria Dube Nduna vari parunare muSouth Africa makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimbaradza mitemo yeCOVID-19 munguva yezororo reEaster. Vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende munguva yezororo reEaster. Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo nezvenyaya dzemuhoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.